Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechina mbudzi 21 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reEuropean Union rinopa Zimbabwe mamiriyoni makumanomwe madhora emari yekuAmerica semari ichashandiswa mukubatsira kupedza nzara yakatarisana neveruzhinji. Vanhu vakawanda vanorwara vari kutarisira kubatsirwa nechirongwa chakatanga kushanda nezuro muulawayo. Icho chiri kurapa pamwe nekutengera varwere mishonga pasina muripo. Nhasi makore maviri apfuura vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoziya basa mushure mekunge mauto apindira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union rapa Zimbabwe mamiriyoni makumanomwe emadhora ekuAmerica semari ichashandiswa mukubatsira kupedza nzara yakatarisana neveruzhinji uye kubatsira munyaya dzehutano nekurima. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Izvi zvazoviswa nemumiriri weEU muZimbabwe Latimo Okonen pamusangano waitwa nechikwata cheEU nechikwata chehurumende yeZimbabwe pamusangano wekuedza kugadzirisa ukama pakati peZimbabwe neEU.
As Zimbabwe is confronted with a critical humanitarian and socio-economic situation, we will continue our support to the poorest and most vulnerable in the country.
Sezvo Zimbabwe yakatarisana nenzara yakaomarara pamwe nekusamira zvakanaka kuupfumi, ticharamba tichibatsira kuvarombo au wari parumana nzombe munyika. Nokudaro iyo iri kuzivisa yapa imwe mari inoita mamiriyoni 10 nerimwe emadhora ekuAmerica kubatsira vakatarisana nenzara kuti vavane chikafu uye nemamwe mamiriyoni 56 emadhora ekuAmerica yakanangana nebudiriro munyadze utano pamwe nekusimudzira nyadze kurima.
VaOkonen vati kuvandudzwa kwenyaya dzezvematongerwo enyika, hupfumi hwenyika pamwe nekupedza uori, zvinhu zvakakosha kuitira kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka. Mashoko avaOkonen anouya apo mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vakati hapana vekunze vanoda kusima mari yavo munyika isina kugadzikana uye izere neuori pamwe nekusachengetedzwa kwemitemo. Nyaya yekuchengetedzwa kwemitemo nekodzero dzevanhu inyaya dzanga dziri mudariro zvakare pakati pehurumende yeZimbabwe neEU nhasi. Zvichakadai vakafanobata chigaro chegurukota rinoitika kunze kwenyika vaJulai Moyo vati vane chivimbo chokuti zvese zvavanenge vasingawirirane neEU vachasvika pakunzwisisana. Ukama pakati peZimbabwe neEU nedzimwe nyika dzekumavirira wakatanga kusamira zvakanaka pakatemerwa zvirango vaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevamwe vavo vari muZanu PF zvichitevera kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika uye kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Zvichakadai hurumende yava Emerson Mnangagwa inoti zvirango zvavakatemerwa ivo nevamwe vavo vari muZanu PF zvinofanira kubviswa ichiti zvirango izvi zviri kunze kwemurau uye zviri kurwadza ruzhinji rweZimbabwe. Asi veEU pamwe neAmerica vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekuona kuti kodzero dzeveruzhinji dzachengetedzwa zvirango izvi zvisati zvabviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vanorwara vari kutarisira kubatsirwa nechirongwa chakatanga kushanda nezuro muulawayo icho chiri kurapa pamwe nekutengera varwere mishonga pasina muripo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
umwe mugari wemubulawayo Jack Mpofu vakakuvara musana uye havasi kunyatsogona kufamba nekuda kwekukuvara uku. Vampofu vakabatsirwa pachipatara chemupilo muna Nyamavhuvhu vakange vave kunzwa zviri nani asi vakazotanga zvakare kurwadziwa munguva pfupi yapfuura. Vampofu ndemumwe wevanhu vakawanda vaonekwa zviri pachena pachipatara chakazvimirira chega chemulawayo West Memorial Clinic chiri mumusha weCowdrey Park. Vampofu avo vaimbove murwi wehondo yerusununguko vati vafara zvikuru nechirongwa ichi vachitiwo mari yemudyandigere yavanowana ishoma zvikuru zvekuti vange vasingakwanisi kuti vanorapwa kuzvipatara zvisiri zvehurumende.
Ndauya nhasi panapa kuCowdrey Park ndawana madokta eripo ndikasvika ndikarapo pachena ndina kumbobhadhara kana sendi ndizvo ndarapa mwara tripenjinia ndinowana $500 kuti ndiende kumaprivate hazvishandi nekuti mari yacho izvinhu zvacho zvinotodhura ikoko. Ndafara zvikuru nechirongwa ichi chinoitika.
Mumwe mugari vawilliams dube vanoti vakwanisa kuonekwawo pachena pasi pechirongwa chimwe chete uye vafarawo nekuda kwechirongwa ichi.
Ndiri kunetswa noruoko kune chiveve ndizvo zvandiunza pano havatondipa matablets acho kuti nditotanga kutoamwa izvozvi nhasi kusvika 7 days dzangu sakwana. Dei ndaenda kuprivate kana kuimwe nzvimbo ndangachitobhadhara aya matablets kuda kuma £300 izvozvi kuti ubve pano uende kumupilo kunodika $10 yetransport usvika ikoko hapana madokta usvika ikoko wana kuti zvinhu zvaunosvaga hapana zvinodisadvantage vanhu nenzira dzakawanda.
Chirongwa chekubatsira varwere ichi chakavambwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zviri pasi pesangano rinonzi Citizens Initiative chipangamazano musangano iri uye vari mumwewo vakatanga chirongwa checitizens Williams clinics vafreeman chari vanoti vakaomba homwe yekuunganidza mari ichange ichibatsira mukurapisa vanoshaya. Bulawayo West Memorial Polyclinic ndicho chipatara chekutanga chaita chirongwa ichi icho chakatanga nezuro. Mukuru wechipatara ichi Dr. Atmo Chakanyuka vati vaona zvakakodzera kuve muchirongwa ichi sezvo chipatara chavo chiri munzvimbo inogara veruzhinji. Vati vari kushanda nana chiremba vashanu uye kusvika pari zvino vaona varwere vanopfuura 400.
Tiri kunyanya kuona vana vadiki diki pasi pezero re10 years nevanhu vakuru above 60 vapa mudyandigerevo vaya. Tinonyanyokuitira kuti tiona sekuti ndiwo mazero anonyanyokunetseka pamusana peutano uyewo havachakwanisi vazhinji vacho havachashandi havachakwanisi kubhadhara mitengo yemaprivate hospital akaita seidwano. Uye tiri kutiwo even vasingasipami mazero aya tikaona kuti havasi kukwanisa vakangokwanisa kutsanangura kuti ini zero rangu ndine 20 kana 30 kana even 40 asi vasingakwanisi tiri kuvaona zvakare nekuvabatsirawo nemapiritsi akati chipei zvavo.
Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita ati ndemumwe waana chiremba vakadzingwa basa nehurumende munguva pfupi yapfuura uye aona zvakakodzera kuti apinde muchirongwa ichi sezvo achiziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende.
Kuzvipatara hakuna mana chiremba so follow up yemapatients pari zvino hapana arikumboita sei arikumboita hanya nawo mapatients. Vana gogo zvinin'ina zvedu nana sisi vedu ana bhuti vedu vari kushupika vari kurwara ende chikunetsa chacho kuti vaende kunze kumaprivate kuri kudiwa mari dzakaita sedzakawandisa ende kwekudziwana vakakomunity kwatiri kunoku havana havana havatorina. So isu sana chiremba taona zvakakodzera kuti tese tinge tichibetsirawo vanhu vachingovaonawo pachena.
Mukoti wezvemazino achange achishanda nechirongwa ichi muzvare Tandazi Legumede vati vachange vachiongorora mazino evanhu pachena nemusi wemugovera.
Saturday tinenge tichiongorora tichiita maconsultations for all ages as from 10 a.m. to 1 p.m. tinenge tichiadvisa mapatients edu kuti vanofanira kuklinwa here kana kuti vanoda kubviswa kana kuti vanoda kuita mafillings.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa dii rehurumende kuti inotambira sei urongwa hwakadai panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Chirongwa chekuongorora varwere pachena ichi mubulawayo chakatanga nezuro uye chinopera nemusi wemugovera asi chinotarisirwa kuitwa mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana munyika. chirongwa ichi chiri kuyapa upenyu hwevarwere vakawanda huri munjodzi sezvo muzvipatara zvehurumende musina vana chiremba vakakwana nekuda kwemakakatanwa ari pakati pehurumende nana chiremba vadiki. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Apo hurumende kusvika nezuro yainge yadzinga basa vana chiremba mazana mana nemakumi matatu nevashanu vari kurangwa mabasa, sangano reCommunity Working Group on Health rinoti zvitunha zvave kuurera kumamochari nekushaya vana chiremba vanovhiya. Vamwe vanhu vanonzi vave kungorwara nekufira kudzimba, vamwe vachienda kuzvipatara zvinenge zvichiri kushanda zvakaita seKaranda Hospital. Sachigaro wesangano reHealth Service Board Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti matare ekunzwa mhosva dziri kupomerwa vana chiremba ava kuzvipatara zvavo ari kuenderera mberi, uye vakawanda vari kutariswa kudzingwa pane mazana mana nemakumi matatu nevashanu ava. Panyaya yekuti ndiana achatora mabasa evari kudzingwa, Dr. Skosana vati vainge vanyora tsamba kumukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva kuti vaone kuti zvipatara zvingashandesei, asi Dr. Mahomva vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Ndinoona paine dambudziko nekuti kubva pekutanga ana chiremba ivavo vangadai vasina kumbobvira vadzingwa basa, nekuda kwekuti zvinodhurira nyika kudzidzisa chiremba pachishandiswa mari dzemataxpayers. Mangwana mozongofuma muchiti chiremba tamudzinga basa, motarisira kuti motangisa kurikuruta zvekare. Ndikuona nyika icharasikirwa zvikuru, nokuti pari zvinoizvi kunotori nedzimwe nyika dzakatomirira kuti dzinge dzichitora iwo ana chiremba ivava vakadzidziswa nemari yeZimbabwe, pakashandiswa mari zhinji kuti vakwanise kunge vatrenwe mafizi avo angadai ari subsidize, kana kuti dzimwe nguva hurumende yaitoshandisa mari yakawanda zvikuru.
Asika hurumende iri kuti vana chiremba ava vakaramba kuteerera mutongo weLabour Court, nekudaro ndosaka yatora danho iri.
Hongu Labour Court inogona kunge yakaisa mutongo, asi ana chiremba vakatsananguroka vakati vanga vasingatombokwanisa kuenda kumahearing nekuda kwekuti vanga vasina mari dzekunge vachiwana mari dzemabhazi, sezvo muchiziva kuti vazhinji vacho ana chiremba mapei yavo akanga adimburwa, vamwe vakanga vasingatombotambiri, saka vaizoenda sei kumahearing ivo vasina mari yacho yebhazi.
Tochitarisawo kuvarwere, zviri kukonzera matambudziko akaitawo sei semaonero enyu?
Iye, zvinezvi kune dambudziko guru munyika, vanhu vazhinji vava kungorwarira kudzimba vachifira kudzimba, vamwewo ndo vanenge vaine angave aine mombe yake kana kunge anga aine chimwe chinhu chaanokwanisa kutengesa, ndo vamwe vari kutengesa voenda havo kumapuraivhete. Asi tiri kuonawo zvekare kune dambudziko guru kuna namai vakazvitakura, nekuda kwekuti vana mai vavo nekuda kwekuti vari kuti vakaenda kuzvipatara zvekanzuru zvesiti of Harare zvakavharwa, zvipatara zvehurumende zvakavharwa, vava kupedzesera vakuenda kuna nambuya Nyamukuta, avo vatakanga tisashandise kwenguva yakareba. Kunova izvo kune njodzi huru, nekuda kwekuti pakava nenjodzi apo mai vakarasikirwa kana neropa kana kuti mwana akada kubuda akachinjika, tinoona kuti anambuya utano havakwanisi kunge vachizobatsira vana mai vavo. Saka taita dambudziko rekuti taakudzokera kuchinyakare makare kare, apo nyika yaitaramiswa nana iwo anambuya Nyamukuta ivavo. Saka iyi dambudziko rakakura. Toendawo zvekare kungava kumamochari, mitumbi iri kungoturikidzana nekuda kwekuti mapost mortem aya haasi kuitwa, nekuda kwekuti ana achiremba vanenge vachifanwa kusetifaya kuti munhu ashaya ashaya vaya havapo zvekare. Saka tine dambudziko guru kuzvipatara uku, uye tava nedambudzikowo rekuti vanhu vakangoziva kuti kuchipatara hakuna chiremba havachaendi kuchipatara, vanhu vaakungorwarira kudzimba vachifira kudzimba.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vafa muIraq uye vamwe vanhu makumi mana nevasere vakuvara nhasi zvichitevera kurwisana kwaitika pakati pemauto emunyika iyi nevanhu vari kuratidzira kusafarira kwavo hurumende yemuBaghdad. Vamwe vanhu vanga vachiratidzira ava vaurayiwa nemabara epfuti pamwe neutsi hunokachidza. Mutungamiri weSri Lanka achangobva mukusarudzwa vaGotabaya Rajapaksa vagadza mukoma wavo vaMahinda Rajapaksa semutungamiri wehurumende yenyika iyi. Vaimbove mutungamiri weBenin vaThomas Boniyai vakadzoka munyika nezuro kuti vazoita musangano nemutungamiri wenyika vaPatrice Talon. Izvi zvaitika mushure memakore mashanu vayai vabva muusungwa hune chekuita negakava rezvematongerwo enyika munyika iyi. Pave nemaonero akasiyana-siyana pamashandisirwo echisimba nemapurisa pakuparadza vanhu vakanga vaungana pamuzinda webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa weMorgan Richard Tsvangirai House muHarare nezuro, apo vanhu vakawanda vanonzi vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa. Izvi zvinotevera musangano wekutaura kuruzhinji rwenyika waida kuitwa nemutungamiri weMDC pamuzinda wavo, uyo mapurisa anoti akanga asina kubvumidza kuti uitirwe mukati meguta nekuda kwekuti munenge muine vanhu nedzimotokari zvakawanda. Vamwe vanoti mapurisa akatyora kodzero dzevanhu vakanga vachizvifambira zvavo pamwe nenhengo dzebato reMDC nekutanga kurova vanhu kwavakaita. Asi vamwe vanoti mapurisa aifanirwa kutora matanho muchine mekunge nhengo dzeMDC dzaramba kuteerera zvadzaiudzwa nemapurisa aya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance uye vari murwiri wekodzero dzevanhu vafarai maguhu pamwe nemuteudzeri wemutungamiri webato reMDCT vaObert Gutu vanove zvakare Gweta. Tatanga nekubvunza vamaguhu kuti vanoti kudii nezvakaitika muHarare nezuro.
Zvatakaona nezuro zvinhu zvinosiririsa vanhu vakakuwadzwa ende vanhu ivo vanga vasiri athreat kumapurisa yatingati mapurisa anga ari kuintend self defense, asi vakarova vanhu vanga vachizvifambira uye vanga vachitotiza kubva pavari vanga vachivadzingirira vachivarova. Saka zvinoratidza kuti mapurisa akadeployiwa kunotyora kodzero dzevanhu. Pakatyorwa kodzero dzakawanda dziri mubumbiro reconstitution yeZimbabwe, freedom of movement mudhorobha reHarare inzvimbo inotenderwa nokuti vafambe pamadiro, asi vamwe vakangorohwa nekuti vakawanikwa vachifamba mutaundi. Pakatyorwa kodzero yefreedom of association vanhu vanotenderwa kuti vaungane pakuwirirana kwavo mune bumbiro remutemo weZimbabwe, asi nezuro vanhu vakarohwa kuti maurire ipano kuzoteerera vachamisa vachitaura. Saka ndakabatikana zvakanyanya nekuti zvinhu zvinosvibisa zita renyika.
Vagutu, maonero enyu pamhirizhonga yakaitika nezuro.
Ndinoda kuti vateereri vanzwisise kuti pane anonzi muchirungu mafundamental human rights atarwa navamaguhu aripo zveshuwa kuti kune freedom of association, freedom of assembly, even freedom of movement. Asi ndoda kuti vateereri vazivezve kuti pasi rino rose hapana any right inonzi iyo pachirungu iri absolute. Zvinoreva kuti hapana right inonzi iyo inoitwa exercise with absolute intention isingatarisiriwo kodzero dzevamwe. Ndoda kuti vateereri vazive kuti handisi kuti ini mapurisa kurova vanhu kwakanaka kana masoja kurova vanhu kwakanaka, asi ndiri kuda kuti muchirungu vanotivo we have to look at the both sides of the coin. Kana pachinge papwiwa inonziyo prohibition order, vamunoziva imi kuti mukaungana especially pasina prior notification na approval munoindafia not only in traffic but nemamwe maactivities evamwewo varipo moti abaiginya. Tinoda kuti tiite ipapo patazenge tasina kutaurira kuti taita. Then quite honestly,
pana any country even in the United States kauri koko jonga wongo andisi kuti jakatana mapinza zvakanaka but at the same time hapana nyika yanganziyo munhu woga woga ngaite madira ajojina regardless of the law and the rights of other people
vamaguhu zviri kutaurwa navagutu munoti
dambudziko riri papa ndiri kuti vagutu vanenge havasiri kunyatsa kunzwisisa zvandatanga kutaura inini kuti takarohwa vanhu vanga vachizvifambira Harare it's a capital city of Zimbabwe ticharangarira isusu kuti gore rakapera kana ndisingakanganisi pane vanhu vakapfurwa muHarare vanga vasinei chekuita nedemonstration muna January zvekare we have the same problem yekuti vanhu vanongopfurwa mustreets vanhu vanongorohwa vachizvifambira saka isusu tiri kuti tisatatanga kutaura about the legality yekuti gathering yanga iri legal here kana kuti kwete tiri kutarisa conduct yemapurisa yekungorova vanhu zviri indiscriminate mucapital city mavanoziva kuti it's a place of activity pakaroverwa vanhu ipapo pane mahofisi it's a public street zvekare yekuti vanhu vanenge vachifamba vachienda kwavari kuenda saka chikutanga chatiri kuda kunzwa ndechekukondema hunhu hwemapurisa yekuti vanorova vanhu sekunge vari kurova vana vavo chero vana vavo havatotenderwi
tingambopinda here ipapo Kobre Jonga handisi kuti mapurisa zvaakaita zvakanaka but at the same time vanhu ngavasativo voita mapurisa voita kudena kana wanziwo sadai pane order inokurambidzwa kuti usadai kana usingawirani neorder yacho inda kumataredzi mhosva wochallenger order kwete kuti haivhiiwi ndinoita madiro ajojina where in the world can you have a situation yekuti vanhu vanoita zvakadaro ndopanozoita yainonzi muchirungu anarchy saka zvinonzi dzimwe nguva kana wade nhamangwiroka wotokwinya ndaona mupurisa vhidhiyo mupurisa akarohwa akarakazwa avete pasapa hazvitaurwe izvozvo mupurisa ari muuniform saka ndiri kuti vose mapurisa nevaya vanoitawo zvounyanya ngavadzidze kuzvidzora
vanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaObert Gutu vanovegweta vari parunare muHarare neStudio 7 manzwo zvakare kubva kumutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance uye vari murwiri wekodzero dzevanhu vafarai maguhu vari parunare kwamutare neStudio 7 Zuvara nasi makore mavira apfuura vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakanyora tsamba kudare reparamende vachizivisa kuti vainge vasiya basa. Izvo zvakaitika apo dare reparamende rainge ratanga kuzeya nyaya yekuvabvisa pachigaro kana kuti impeachment. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96, subsection 1, of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
Ini Robert Gabriel Mugabe, ndichitevedza zvinodiwa nemubiro remutemo yenyika. Ndinozivisa nezvekusiya kwangu basa nhasi semutungamiriri weZimbabwe. Ndasiya basa iri ndega, mushure mekuona kuti muZimbabwe munofanirwa kuva nerunyararo mukutambidzanwa kwemasimba, izvo zvinoratidza kuremekedzwa kwemitemo yenyika, izvo zvinopa kuti munyika muve nekugadzikana kwenyika pamwe nerunyararo. Ndinokumbira kuti muzivise zviri pamutemo kusiya kwangu basa semutungamiriri wenyika.
Mutauri weparamende vaJacob Mudenda vakaverenga muparamende tsamba yekusiya basa kwavaMugabe. Mudare umu makaita mufaro usati wamboonekwa, nhengo dzedare iri dzikatanga kuimba dzichiratidzira kufarira danho rakanga ratorwa navaMugabe. Muzvare Jesse Majome vaive nhengo yeparamende yeMDC vanoti vanofara kuva mumwe vakatsigira izvi vachiti kuenda kwavaMugabe chini chikuru chatichaitika munyika kubva muna 1980. Vanoti vaMugabe ndiye munhu akakonzeresa matambudziko ese akatarisana neZimbabwe nhasi. Mukuru wenhengo dzeMDC muparamende Muzvare Tabita Kumalo vanotiwo zvange zvakakosha kuti paramende ibvise vaMugabe, asi vanoti kunyange vachifara nekuenda kwavaMugabe vanoona sekuti bato ravo neveruzhinji vakashandiswa neZANU-PF. Vanoti havachafi zvakare vakabatana neZANU-PF panyaya ipi zvayo.
Tese mazibabins tese takashandiswa. Because angati wagara almost 30 years. Une leader wani singati ubamati mchigaro. Korela unuonzi kwa kuti munu itada kutu warabuda mvisa. Mesa munu fara mchifunga kutu remangu wanaredula nani. Tisinga zivu kuti taka visa wine mpoto rosharu la mgabe. Tikanoisa mpoto re kaso. Dada nonga mpini. Dopa takaisa wine yacho yu. Isina mfara.
Vano kukwela nangu ZMTC National Assembly va Prosper Musi yami vatsinira izvi
hatina president kuti nyika ende mberi asi kunyangwe zvakaoma kudaro hazvikwanisiki kuti pachazoitika chitiko chekuti ma MP MDC tinobatana nema MP ezano hatikwanisi kuti isusu tipinde muprogram ingave yakuda kudzinga ED kana kuita sei nekuti haisiyo program yedu ED takatopedzana yekare tikaita kuti atadze kuwina election akazonogadzwa ne constitutional court isusu sebatro MDC ED takapedzana yekare enda tukwanisi kusenza naye zvakare.
Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vaudza Studio 7 kuti kenda kwa Mugabe muna 2017 kunoratidza kuti nyika inogona kubudirira kana vana veZimbabwe vakashanda pamwe chete. Dr. Zembe vanoti semaonero avo zvaratidza pachena kuti mutungamiri anogona kudzingwa basa asi hapana chinoshanduka kana mitemo ikasachinjwa.
Saka makore maviri apfuura iko zvino taona kuti hapana utongi hwauya hwabudisa vanhu mumatambudziko nokuda kwokuti utongi huri kungoitwa neutongi hwomunhu huri kuitwa nemitemo yomunhu yakasiyiwa naMugabe yapo yakazotorwa navakauya. Saka chidzidzo ichocho chokuti kana pakasauya mutemo wavanhu nyika inoramba ichingodonha vanhu vachingoparara.
Mutauri wesangano rembatanidzwa wamasangano anoshanda akazvimirira vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti vanhu vakapemberera n'anga yakabata amai uroyi muna 2017 vati chidzidzo chikuru ndechekuti masimba anofanira kutorwa negwara rakanaka. Vanotiwo kubatana kwevana veZimbabwe kunopedza matambudziko ese avainawo.
Tinoitaura zvakare tichiti inguva yakakosha kuti vanhu vagare pasi vaite nhaurirano kuti nyika yosimudzwa sei. Onai magetsi hakuna, mvura hakuna, vanhu vari kufira muzvipatara, madzimai ari kusungunukira munzvimbo isina kunaka. Zvose zvinoratidza kuti inyika isina utungamiri hurikusimbisa zvido zvevanhu. Nyika inoda donhodzo, vanhu ngavagare pasi vataurirane ndokusimudzira nyika. Makore maviri apfuura vaMugabe aenda, the more things change, the more they remain the same.
Imwe nyanzvi miyadzi zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaJoel Mukusha vati kubatana kwakaita vanhu muZimbabwe pakubvisa vaMugabe ndiko kubatana kwavanofanira kuita zvakare pakugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Zvakashata ndezvokuti munoti zvebudiriro ngazvichiitwa, vamwe voti aiwa ngatichidhirisazve ndoita zvebudiriro ngatichidhirisazve. Saka ipapo mukaona badaro munenge kune dambudziko guru chairo, ndo dambudziko rinowanikwa muZimbabwe. Dai tese takangodaro zvisinei kuti pati dzedu ndedzipi. Izvezvi tichitotaura zvimwe.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika munyaya dzeupfumi, utano nezvimwe, vakawanda vanoona sekuti pachine mukana wekugadzirisa zvese zviri kunetsa kana vana veZimbabwe vakabatana sezvavakaita pana vaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika nezuro pamuzinda weMDC muHarare weMorgan Richard Tsvangirai House. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano reEuropean Union rapa Zimbabwe mamiriyoni $10 emadhora emari yekuAmerica semari ichashandiswa mukubatsira kupedza nzara yakatarisana neveruzhinji munyika. Vanhu vakawanda vanorwara vari kutarisira kubatsirwa nechirongwa chakatanga kushanda nezuro muBulawayo, icho chiri kurapa pamwe nekutengera varwere mishonga pasina muripo. Nhasi makore maviri apfuura, vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosiya basa mushemo kunge mauto apindira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokone kayane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri mu Washington DC, ndekusemi na Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.